Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 27 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
One would expect that when tragedy strikes, it would gradually abate.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma asi dambudziko reCOVID-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Zimbabwe inoviga pairos eka vakuru vakuru vatatu vanga vari muhurumende vakafa nechirwere cheCOVID-19.
Kana mamumba mune utori nei ane utachiona ngatichimbotsaura naye pakutandara apa kana pakurara uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu Izvozvo ndozvatinoti infection prevention and control.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzokurudzira zvinofanira kuitwa kana muri yabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mutori wenhau Hope Chingono anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varadzika magamba matatu ehondo yerusununguko vachiudza nyika kuti chirwere cheCOVID-19 icho chakauraya vaive gurukotare zvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vaive gurukotare zvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigmatiza pamwe nevaive mukuru wemajeri vanga vava pamuchikandigere vaparadza izimondi chave neukasha wakanyanya. Godwin Mangwejga anotipanya inotevera.
Vachiviga vatatu ava paHeroes Acre vachiwenga vati akandipe kutanga izvi zvichiitika uye zvakonzerwa nedenda reCOVID-19 vati zvinosuwisa kuti vaviga mamwe magamba nhasi mushure mokuradzika mamwe magamba maviri nguva pfupi yapfuura anoti vaMorton Marianga pamwe nevaive gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba avo vakashaya mushure mokubatwawo neCOVID-19.
Taifunga kuti kana dambudziko ratanga rinopera zvishoma nezvishoma asi dambudziko reCOVID-19 riri kuramba rakasimba pakati pedu zvekuti Mwari ndivo vanoziva kuti richapera rini.
Vachiwenga vati COVID-19 yavadzidzisa kuti munhu wese anofa sezvo iri kuuraya varombo nevapfumi. Vati zvava kuda kuti vanhu vose vabatane mukurwisa denda iri kuti Zimbabwe ikunde chirwere ichi.
Hurumende yatove mushishi rekutenga mishonga yekurwisana nedenda iri.
Vachiwenga vati magamba matatu aya akashanda zvakasimba kuti veruzhinji vave neraramo yakanaka kubva muna 1980 kusvika pakushaya kwavo. Vatsanangura vamoyo semunhu aidadisa kushanda naye vakati kunyange vakabuda muchiuto vakaramba vachiita basa guru rekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vatiwo vaZimondi vakavandudza nekusimudzira majeri munyika. vachiwenga vati wavamatiza vange varikuita basa guru rekugadzirisa mikwagwa nenhandare dzendege munyika. Vamoyo vakashaya musi wa 21 ndira, vamatiza navazimondi vakashaya musi wa 22 ndira. Kunyange hazvo mutemo weWorld Health Organization uchiti vanofane COVID vanofanira kuvigwa mukati memazuva matatu, vatatu ava vachengetwa mazuva aya adarika. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vati mutemo unofanira kutevedzwa zvisinei kuti munhu igamba here kana kuti kwete.
Saka tinoda kuramba tichikurudzirawo hurumende kuti mitemo yavanoisa haisi yekuisira vamwe chete, ivowo tichitotarisirawo kuti vange vachitevedzera mitemo iyoyo. Saka kana munhu achingafa zviya, angava ari minista, angava ari munhu politician mukuru, totarisirawo kuti ngaavigoka tichitevedzera maguidelines iwavo ari kutaurwa WHO iwavo.
Vatiwo hurumende inofanira kutenga mishonga yenhomba yeCOVID-19 pajekerere. Vati hurumende inofanira kuzivisa veruzhinji kuti mishonga ichashandiswa ichange ichibva kumakambani api, uye kutsanangurira vanhu kuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba iyi uchange hwakamira sei.
Tada kukurudzira hurumende kuti aiwaka ngatipei vanhu information yakakwana maringe nenyaya yenhomba idzi. Iri kubva kupi, kunyika ipi yacho, imari iri kushandiswa kutenga nhomba iyoyo, uye inhomba iri kutarisirwa here kuti yakakodzera kushandisa kuvanhu, kwete kuti zvingoitwa chihwande-hwande nehurumende chete pasina kunyatsobudira vanhu pachena, pasina kunyatsodzidzisa vanhu zvakakwana maringe nenyaya yenhomba iyoyo.
Zvichakadai, vatori venhau vese vaenda kuHeroes Acre vaongororwa paHeroes Acre pakare kuti vane utachiwana weCOVID-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 20 nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nezana nevatatu kana kuti 1103. Vanhu 350 nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru 32 nevana kana kuti 32,004. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru 23 413 kana kuti 23,413, uye vachiri kurwara vave zviuru zvinomwe 470 kana kuti 7,488. Hurumende inoti pavanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 pari zvino, vanhu vari muchipatara 213 kana kuti 213, uye vari kurwarisa vari muintensive care unit igumi nevaviri. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomva, vaudza Studio 7 kuti sezvo vanhu vakawanda vari kurwara vari kudzimba, vari kukurudzira kuti vanhu vari kurwara ava vagare mupanda wavo vega, uye mhuri dzinenge dzisingakwanise kusiya imwe imba yekuti ari kurwara agare oga dzinokwanisa kutaura nebazi rezveutano kana vamwe vakamirira nyaya dzechirwere ichi kana kuti rapid response teams vanoenda kunoongorora pari kugara murwere nekuvheneka vamwe varipo kuti vane utachiona here. Dr. Mahomba vanoti kana zvaonekwa kuti hapana imba ingagara murwere ari oga, anoendeswa kunzvimbo dzinogara varwere kana kuti maisolation centers. Mukuzeya nezvenyaya yekuti vanhu vanokwanisa sei kuchengeta murwere weCOVID-19 mumba, tabata mukuru wezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Portia Manangazira.
Tinonyanya kurudzira iwayo mapreventive measures atiri kutaura ekuti vanhu ngavapfeke mask ichivhara muromo zvese nemhuno, maoko ngaagara akashambidzika, kunyanya-nyanya kushandisa masanitizers. Kana mamumba mune utori ane utachiona, ngatichimbotsaura naye.
Mungapa muenzaniso here wezvinenge zvichifanira kuitwa ipapa?
Pakutandara apa kana pakurara, uye pane midziyo inoshandiswa pakugeza uye pakugadzira nekudya chikafu. Izvozvo ndozvatinoti infection prevention and control. Kutsaura kwatinenge tamuita kuya nekuda kweutachiona inonzi isolation, self isolation kana kuti home isolation kana kuti community isolation.
Sei zvakakosha uye zvichikurudzirwa kuti munhu ambogare ega.
Kakutsaura kaya kanoita kuti tigare kure na kure. Ndiyo yatingati social distancing kana tichikungotaura in general terms. Kana pasina utachiona ndo yatokuti quarantine, but mubvunzo wenyu wakanangana neva one kwavaine utachiona weSARS-CoV-2.
Asi izvazvizoite here sekunge munhu uyu anenge akusarurwa pane vamwe?
Hatisi kumuita stigma, tiri kungochenjerera kuti pasave nevamwe vanozotapukirwa neutachiona weSARS-CoV-2.
Ndevapi vamungati vanenge vari munjodzi yakakurisisa tichitarisa chirwere ichi kana paine munhu abatwa nacho pamba kana mumusha?
Kunyanya-nyanya vari mumba kana mumuri vane zvirwere zvavagara vainazvo zvinana sugar, BP, asthma nezvimwe zvingango affecta mapapu, kana immunosuppression kana makensa. Ivavo vanobva vazoita chirwere chinonogodza, ndoo vangazoita 15-20% vaya vanoda kuzoenda kuchipatara chirwere ichi chatozogodza.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachitaura vari parunare muHarare. Mutoro wenhau Hope Chingono apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro nhasi pamhosva yaari kupomerwa yekutenderedza mashoko anonzi ndeenhema padandemutande. Asi ari kuramba mhosva iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaDavidson Foroma vatura mutongo wekuti Chingono atongwa achibva kumba kwake mushure mekunge abhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye kuti asavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mumutongo wavo vaForoma vati mutongi wedare raMajor Street vaLanzini Ncuve vakakanganisa pavakatura mutongo wekuti paive nehumbo hwakasimba hunoroverera Chingono, vachiti zviri pachena mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kuti mupurisa eferefeta nyaya iyi haana humbo hunonwisa mvura hwaakasvitsa kudare. Rimwe remagweta aChingono uye vashanda netsangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati vafara zvikuru kuti Chingono aburitswa mujeri.
Pane maannexure aitaurwa nestate kuti aripo, maannexure aya haapo. State yakatadza iyo kutobuditsa izvo vari kuti aChingono vakanyora. Hapana pazvakabudiswa kana kuti pakaudzwa humbo wekuti izvi zvatakadownloada zviri apa ndozvakanyorwa naChingono. Saka dare rapamutongo wekuti vaChingono vatungirwe vari kumba. Dare rati maconditions akapiwa muimwe mhaka yavari kupomerwa mugore rapera muACC 72 of 20 ndiwo maconditions acharamba aripo. Asi pamusoro pazvo vaChingono vaise zvakare mari inokwana kuiyo kuita 20,000 raTGS chibatiso kudare reHarare Magistrate Court.
Chingono anga ave nemazuva makumi maviri ari muusungwa zvichitevera kusungwa kwaakaitwa musi wa7 ndira akandeke chitatu achisungwa mukati memwedzi mitanhatu. Nyaya idzi dzichiri mumatare. Zvichakadai, mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsawo chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyemwa kwavakaitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemutongi wedare raMajor Street Bang Ngoni Nduna. VaNduna vakanyima vaSkala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva sezvo vakasungwa kakawanda. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nemuvhurosvondo rinouya icho changa chipikiswa nemagweta ehurumende. Vasaurombe nemamwe magweta vari kushanda navo panyaya iyi vasvitsa kudaro kuti vaSkala havanganzi horomori sezvo vasati vambobatwa nemhosva pose pavakasungwa.
Nekuti Magistrate Court yakapa mutemo wemutongo yayo besi pakuti vaSkala vakasungwa kanokwana kanopfurikidza iko ka60. Saka naizvozvo Magistrate Court yanga yakati iyo vaSkala vane chidakanaka chekuramba vachipara mhaka. Izvo ndozvatadyiwa tikati panhaka dzose dzavasikasungirwa vaSkala havana kana imwe chete yavati vabatwa vaine mhosva saka kuti panzi pane propensity kana kuti vasikala vane dakadaka rokuramba vachipara mhaka izvo zvinhu zvisi ina chiruramo pamutemo zvasaka tachallenge nyaya iyi mukati mehigh court.
Vasikala vari kupomerwa mhosva yakafanana neyachingono yekutaura manyepo yekuti pane mwana ane mwedzi mupfumbamwe akafa mushure mekurohwa nemboma neumwe mupurisa izvo zviri kunzi nehurumende manyepo. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakasungawo nenyaya iyi asi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muAmerica Muzvare Caroline Chigangaidze vanoti vanetarisiro yekuti mutungamiri mutsva wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachabudirira muchirongwa chavo chekuti vanhu vazhinji vabayiwe nhomba yeCovid-19 mumazuva zana anotevera. Muzvare Chigangaidze vabayiwa nhomba yavo yekutanga nhasi uye vanoti vanhu vazhinji vatema vemuAmerica vachiri kutya kutora nhomba iyi zvichienzaniswa nevachena muzvinyorwa zvakaparurwa navana mazvikokota munyaya dzezveutano. Vanoti semunhu anoshanda nevarwere vazhinji vakaona zvakakodzera kuti vabayiwe nhomba iyi. Mumwe chiremba wekuNew York Dr. Mona Lisa Muchatuta vakabayiwawo nhomba mbiri dzeCovid-19 uye vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka vachikurudzirawo veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muzvare Chigangaidze vaudza Mavelas Mushanganyauye weStudio 7 kuti shuviro yavo sechizvarwa cheZimbabwe ndeyekuti America pasi pavaBiden isimbisewo ukama nedzimwe nyika dzemuAfrica kuitira kuti pave nekuvandudzwa kwezveupfumi.
Kuti ndiende ndinopirwa nhomba iyi, ini ndiri mumwe wevashandi vanoshanda mune zvehealthcare. Saka ndakawanawo privilege yekuti ndikwanise kunge ndichienda ndichinonopirwawo nhomba iyi. Saka patikataurirwawo kubva nekubasa kwedu zvichinzi titore, pakutanga ndaimbovawo nemibvunzo yandandinayo asi ndikabva ndazongoti zviri nani kuti ndive ndinozvidzivirira pane kungofamba ndisingazvidziviriri. Zviri nani at least kuti ndinge ndine kunyaradzika pamoyo pangu nekuziva kuti ndinenge ndine dziviriro.
Mapiwa nhomba ipi uyezve inofamba sei? Inhomba imwe chete here kana kuti zvinofamba sei?
Nhomba yandabayiwa nhasi uno inhomba yePfizer. Saka pane nhomba yePfizer unopirwa mazuva anoita 20 pakati payo yekutanga neyechipiri. Saka pane yechipiri yandichazonopirwa mushure memazuva 21.
Yanga ichirwadza here? Hamuna kumboshushikana here kana kuti zvafamba sei?
Handapindamo ndichida kuti ndibayiwe. Handapinda hangu ndichinzwa kakuda kushushikana asi nokuda kwekutiwo pane nhomba dzimwe dzatinombobayiwawo dzinhomba dzechidziwa flu vana H1N1 dzinomboitika dziya mukati menyika ino zvikurusa ndazozvipane kuzvinyaradza naizvozvo neivo vamwe vanga varimo vanga vachibata basa imomo vakandipawo kundinyaradza nokuti vamwe vachonawo vanobvawo kunyika dzatinobvawo isusu vandipawo kundinyaradza kuti nditi ndanyatsorwadziwa ndatozoti papaendikati matobaya here? Iyo yatobayiwa. Saka chandangonzwawo kakungonzwa kakurema keruoko asi panzvimbo yabayiwawo yachona iyoyo paringoriwo nekakurwadza kashomawo kandiri kungonzwawo panguva ino.
Tinoona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti ivo vari kuda kuti huwandu hwevanhu huwanikwe huchibayiwa nhomba iyoyi pamazuva avo zana pavachange vatanga basa kudai. Tichiona kuti nhasi musi wechitatu kudai vasvitsa vhiki vapinda pachigaro. Munoona sei izvi? Munoona zvichiitika here?
Zvichida zvinokwanisika kunge zvichiitika zvichikwanisa nokuda kwekuti pari zvino ndinoona kuti nhomba idzi dzanga dziri kugadzirwa dzanga dzakati shomekei asi ivo tichionawo munoziva ibasa rinoda kubatiranawo takawanda tine ava vana zvemazvikokota vari kugadzirawo vanotodawo minamati yedu kuti tirambe takavasimbisa nokuti vari kushandawo around the clock. Saka kuti production inge iripo, tinotodawo kutotiite mubatirana pamwe chete. Production ikanga iripo, tinoona kunge zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika kuti vakwanise kubaya vanhu vavari kutarisira panguva iyoyo.
Imi makatarisira chii pahurumende iyoyo yava Joe Biden sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Takatarisirawo pane zvakawandawo, kushandawo pamwe chete naivo nekutitarisirawo even pane dzimwe dzenyika dzekukontinenti yedu yeAfrica dzanga dzavharirwawo mune zvinhu zvakawanda kuti tinge tinowanawo chimarelationship mukudyidzana kwedu, tinge tinodyidzanawo mune zvakanaka.
Avo vanga vari muzvare Caroline Jigangaidze vachitaura naMabilas Mushanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuKenya akaberekwa asinganzwe akagadzira mobile app inoshandiswa panharembozha mukudzidzisa vadzidzi vanoshandisa mitauro yemaoko kuti vakwanise kudzidza vachishandisa dandemutande munguva ino yeCOVID-19. Hudson Asiema anoti vadzidzi vasinganzwi vanosvika zviuru zvina vachange vachishandisa unyanzvi hwake mukudzidza. Panguva iyo pasi rose riri kutambira kusarudzwa kwava Joe Biden semutungamiri mutsva weAmerica, vamwe vanhu vemuIsrael havana kugadzikana sezvo vari kufunga kuti vaBiden vanogona kuvandudza gwara reAmerica mukudyidzana nenyika dzemuMiddle East. VaBiden vakatozivisa kare kuti vanoda kudzokera kuchibvumirano neIran pamusoro pezvombo zvenuclear izvo zviri kupikiswa neIsrael. Vanhu vemuPalestine vanoti vari kutarisirawo kuti vaBiden vachashandura zvakasiya zvaitwa navaDonald Trump. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinorangarira mhuri dzazvo kana zvotumira rubatsiro kumusha. Asi muzvare Rutendo Saurombe vakadarika ipapo vakabuda munharaunda yavanobva kumaNikaland vachinobatsira vakwegura nevana vanotambura vekune mamwe matunhu. Muzvare Saurombe avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica uye vachinyanyozivikanwa padandemutande vanoti vave nechinguva chakati kuti vachibatsira mhuri dzakasiyana-siyana nechikafu nezvekupfeka pamwe nemari dzechikoro. Munguva pfupi yadarika yezoro rekisimusi negoredzva muzvare Saurombe vakawanikwa zvakare vachibatsira mhuri dzinokwana zana kusanganisirawo vana vanoshaya vekumusha weJairos Jire muHarare. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Rutendo Saurombe kuti tinzwe nezvemabasa avo.
Makadi akandemiri, chirongwa chamuri kutaura nezvacho ichi chirongwa chatanga tichishanda nacho panguva yeChristmas time apa. Zvinhu zvatakangofunga sevanhu vesocial media nokuti ndokwatinowanzotambira tikafunga kuti toita sei kuti tiisewo kashanduko mukati mecommunity. Saka ndakangofunga ndikatirega tishande nevanhu vanenge vachitibatsirawo nemastars neinei paintaneti kuti tikwanise kubatsira vanhu. That's where kaplan kekuti titange kuendesa chikafu kumusha nekudidi nekuitawo tushoma twatinokwanisa kuita padiki nepadiki ipapo tichibatsirawo machembere kumusha uko nevana vanotambudzika nepadiki patiri kuita. And tiri kutraya kungoutilisa social media kuti tiitewo zvine musoro nezvatinenge tichiwana panguva yatinoswera tichitamba pasocial media.
Icho chirongwa chenyu ichi chakatambirwa zvakadii nevanhu vamaibatsira?
Chirongwa chedu ichi chakatambirwa zvakanaka chaizvo patakatanga kutumira chikafu kumusha nekutsvagana nemaorphanages atakabatsira-batsira. Vanhu vatakabatsira vanhu vangori vanhu vatisina kunge takananga kuti tiri kunanga pamainingi. Takangodisaida kuenda mumacommunities akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana tichibatsira mosi vechikuru vataiziva kuti vanogona kunge vasorina kana vana vari kumhiri kana vanovabatsirawo nguva yeChristmas. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo nokuti vatakatuma vacho vakadzokawo nemhinduro nemapictures nemavideos ekuratidza kuti vanhu vakafara vakanga vachitambira chikafu.
Makakwanisa kubatsira mhuri dzakawanda zvakadii?
Christmas time ya pura taka manager kupa muri zinopana kuita 100 chikafu takangu nunga nunga part of it taka pinda ijo zuza tuku shandareva kutitaka pinda ma communities chika tanga machembele nechikura na mbuya nana sekuru nevamu vatengo zina tikangu chaga kanaraunda tu vatango saruza vakati ndreza vese chongo pao kaufu kashuga kasauti nene jinungo jima jiri necessary kuti panu anu kwa taku bika chikafu at least mazama ili matatu shakabatira shakanyanya stereki uye shakapa zee chairo sijiri yekwa rare tikaenda kwa chumocha tikaenda kumashingo tikaenda ku upenyu ucha ino anika iliku haifuzi shakashakango bata bata kutijinde shumungo kwa tanzo shakananga kwa kawanda wanda sinda kumili panjivu wani
pane vamwe vanoti zvamuno itawo imi neku nyora ipo pamadande mutande apa hazvisi zvinhu zvinozobatsira vechidiki kana kuti zvingayemurwa nevechidiki vamuri kubatsira mukuita mabasa amuri kuita munoti iwe imi
tinoita pama social media apa hazvikwanisi kunge zvichiwiriranwa nazvo nevanhu vese chazvinoita ndechekuti hakuna vanhu vari perfect but tuma gesture tudiki tudiki iko tunzu kana tuchikwanisa kudzidzisawo vamwe vanhu vatoriko vana vanotinyorera vachi taura kuti ndodawo upenyu hamuri kurarama ndodawo zvamuri kuita izvi ndofarirawo zvakatine zvakati avasarudze zvinhu zvinenge zvakashata zvatinenge tichiita kana paine zvakashata zvatinenge taita asi kana paine tunhu zvidiki diki twatinokwanisa kudzidza kwatikuri zvakangonaka kunhongawo kanhu kadiki diki ikako ukashandisa nenzira yakarurama nekuti mukufamba umu hatisangani nevanhu vakangogadzirwa zviri perfect saka inini ndikasvika pandasvika ndikaonawo kuti pane zvandafarira zviri pano ndonongawo
Awo vangu wari chizvarwa cheZimbabwe, Muzvare Rutendo Saurombe, vari parunare muMaryland, muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. nasi zvikutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe inoviga pa Heroes Acre vakuru vakuru vatatu vanga vari muhurumende. nyanzvi dzezveutano dzopa mazano ezvinofanira kuitwa kana paine munhu abatwa nechirwere cheCOVID-19 mumhuri. Mutori wenhau Hopo Chingono anopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Isika tisenda baku VOA.